Mwari wokumusoro mwari wokudenga. Panzvimbo ino baba, pamusha uno baba wakatendeka. Rozikamwa kure nezimbabwe yese chete.
Mufundisi Mugadza vatanga urongwa hwavo nhasi vachinamatira mhuri yavadzamara kumba kwavo kuGlenview 7. Vamugadza vati vaona zvakakodzera kunamatira mhuri yavadzamara panguva ino apo iri kushushikana nekupambwa kwavadzamara. Vati munamato chete ndiwo uchasimbisa mhuri iyi pamwe nekuipa tariro yekuti vadzamara vadzoke kumba kwavo kuzogara nemhuri yavo.
Tokatora ati mudzi andirika ima mumuziyo asi mwari kamuri munhu wamwari zviti munamatari kana munamati munamata andirika mwari vanda sei vanoti kurudzira kuta sei kuregerera kuitira kuti vazopindira vava iyo machi panyaya dziya ndozvinopa mwari simba kuta sei vapindire munzvani munzvedu kana vanenge vachiti pamatambudziko tikavaregerera mwari vanopindira.
Vanoti vanoziva kuti zvakaoma kuregerera asi vati kana mhuri yavadzamara ikaita izvi ichakomborerwa pamwe nekurerukirwa neupenyu.
Asi chinhu chandatinda chikuya ndivinge pano munamato nemi chete kuti mwari vati sei kuti mwari vakusimbisei panguva ipi panguva iyoyo asi muzive zvakare kuti hamusi mega nyika yose che inemi mukunamata nomukurangarirai asi zvingangoita sokunge vanhu vangangokangamwa nemwenzira asi regai nditaure nichidai kuti mwari vari kukuonai nekuti mwari maitiro avo vanoona vanhu vakaita semi.
Mhuri yavadzamara yange ichisanganisira mudzimai wavo amai Shefra Dzamara vana nevanin'ina vavo. Mhuri iyi yatiwo nyaya yekuregerera inyaya yavari kufunga nezvayo. Vamugadza vaendawo panzvimbo yakapambwa vadzamara vakaita munamato nemuridzi wenzvimbo iyi pamwe nevamwe vange vachigerwa sezvaiitwa vadzamara apo vakapambwa muna kurume gore rapfuura. Kunyange hazvo dare repamusoro rakati mapurisa nevasori vanofanira kuferefeta kuti vadzamara vari kupi. Hazvisati zvazikanwa kuti vari kupi uye vamugadza vati izvi zvinosuwisa kuti munhu angashayikwe munyika ine vasori nemapurisa akawanda. Vatiwo zviri pachena kuti hurumende iri kutadzira vazhinji munyika uye ndosaka vachiti panofanira kuumbwa imwe hurumende inogadzirisa zvinhu munyika inenge ine vanhu vasina kwavakarerekera. Zvichakadai pamusangano wevanhu vakavhiringwa nemhirizhonga vakaurayirwa hama dzavo vakakuvadzwa kana kuyiwa zvipfuwo zvavo wainge wakarongwa nesangano reHeal Zimbabwe Trust neZuro vanhu vakati vanoda kuripwa uye kuti vanhu vakapara mhosva vasungwe. Vamugadza vatiwo vanotambira urongwa hwehurumende hwekuumba komisheni yerunyararo nekuyananisana munyika uye vati nyika inogona kufambira mberi kana pakava nekuregererana nekuyanana munyika. Vadzamara vakapambwa musi wa9 kurume gore rapera uye kusvika pari zvino havasi kuzivikanwa kuti vari kupi. Masangano anorwira kodzero dzevanhu mhuri yavo pamwe nenyika dzakasiyana-siyana dziri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iite zvese zvainokwanisa kutsvaga vadzamara. Vasori nemapurisa vanoti vari kuferefeta asi kusvika pari zvino havana chavati wawana. Vaitai Dzamara mutori wenhau akambosendeka basa rake parutivi achiti ava kurwira kodzero dzevanhu kudzamara mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiya basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.